Morocco yasimudza chivimbo chakasimba mvatsigiri venhabvu muZimbabwe nemuAfrica yese mushure mekupinda musemifinary ye 2022 World Cup nekurova Portugal 1-0 mumutambo wekota finary. Mukuita izvi, maAtlas Lions aita chikwata chekutanga muAfrica kusvika musemifinary World Cup kubvira makundano aya aparurwa muna 1930. Dzimwe nyika dzakaita zviri nani makundano aya dzakagumira mukota finary uye dzinoti Senegal, Ghana neCameroon. Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaSimon Mbandara vanoti Morocco ichashamisa vakawanda nekunza mukombe weWorld Cup kuAfrica.
Hey, Morocco kana makatarisisa tichida kuzviona ine best defense ingori ne one goal. On go yavo kazvigoisa vega saka defense yavo masimbiro yakaita ka ikaramba yakadaroka kana final ndogona kuisira mari.
Muna 1986 Morocco ndiyo zvekare yakaita chikwata chekutanga muAfrica kusvika muround of 16 yemakundano aya. Morocco nemusi wechitatu iri kusangana neFrance iyo yakarova England 2-1 mukota finary nezuro manheru. Chivimbo muchikwata ichi chasimuka mushure mekunge Morocco yakapunzira pasi zvikwata zvine mukurumbira zvinoti Belgium, Spain nePortugal. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaVincent Bushu vanoti Morocco ichasvika mufinary yeWorld Cup.
For the first time, Africans are going to be final. And the Zinofads are always African. For us to be where we are, hoping to not go to the final.
Pamsoro pezo, Morocco, haisati ya kundwa, pamitambo misere ya kateverana. Uyeze, yanwiswa, chibodzwa, chimwe chete, chete, pamitambo ii. Morocco, irukurairitzwa, nemurairitzi, wemnika ii, Walid Regru Gao. Mongorori wemtambo wenhabvu, va Gibson, nyika dzaramba vanoti Africa ese iri kuda kuti Morocco ite zvakanaka.
Tirikufara kuti Africawo yapinda mulast 4. Zvinhu zvaisaitika makoresa pese pataitambe bhora muAfrica zvanga sikaitiki, asi so far so good yapinda Morocco.
Ruzhinji ruda kuti Morocco idarike pairi apa nekuti yatoita kare zvanga singatarisirwe. Asi mutambo neFrance wakaoma sezvo nyika iyi iri kuda kuve nyika yekutanga kusimudza mukombe weWorld Cup makwikwi akateverana zvakapedzisira kuitwa neBrazil muna 1962. Uye nevatambi vakaita saOliver Giroud naKylian Mbappe mutambo uyu wakaoma zvikuru kuMorocco iyo yawisa hayo mikono yakawanda kukata. Imwe semifinary pakati peArgentina neCroatia iri kwomusi wechipiri. Croatia iyo yambenge iri pasi peYugoslavia yakatanga kuzvitonga muna 1992 ikatanga kukwidza World Cup yakazvimirira muna 1998. Kubva makore aya yasvika masemifinary katatu. Mutambi wayo ane mukurumbira ndeLuka Modric weReal Madrid. Argentina yakasimudza mukombe uyu kaviri muna 1978 uye muna 1986 ichitungamirwa nemushakabvu Diego Maradona. Iko zvino chikwata ichi chine vatambi vakaita saLionel Messi uyo ari kufungidzirwa kuti ave kutamba makwikwi ake ekupedzisira muWorld Cup sezvo ave nemakore makumi matatu nemashanu. Finary ye-2022 World Cup iriko musi wesvondo svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.